chiitiko chakanaka nekuti pese panoita kuti maboka anenge kanzi nyika dzinenge dzisiri kuwirirana dzikwanise kugara pasi dzichitaurirana, chiitiko chinenge chakanaka nekuti pese panenge pane kupokana kunopedzwa nekutaurirana. Saka ndinoona kuti chiitiko chakanaka.
Chinhu chanyanyowo kwezva kuti musangano unge uripo uyu inyaya yekugadzirwa kwezvombo zvenyuklia nenorth korea, uye tinonzwa kuti chinangwa chihombe chemusangano chaa chiri chekukurudzira north korea kuti isiyane nekugadzira zvombo zvenyuklia. Mungaona zvichibudirira here izvo?
Zvinokwanisa kubudirira nekuti chatofanira kutarisa ndechekuti vatungamiri venyika vanenge vachiita zveudzvanyirira vakaita sana Kim ava vanhu vaya vanenge vachida kuti vaacceptwe nepasi rose. Saka nyange zvazvo vachionekwa sevanhu vakaoma zvikuru kwazvo, vachizviratidza sevanhu vakaoma, asi nechemukati vanhu vanoda yatinoti acceptance. Saka kusangana kwake neAmerica inova ndiyo the world's biggest superpower zvinogona kuti zviite kuti iye achinje maitiro aanga arura kutungamira kwaanga achiita North Korea kuti ikwanise kuacceptwa internationally.
Uko musangano iwoyu unosiyawo papi ukama hweZimbabwe neNorth Korea, kana kuti chiitiko ichochi chinosiyawo papi ukama hweZimbabwe neNorth Korea?
Ndinoona kuti chinoitika ndechekuti nyika dzakafanana North Korea dzaisapotawo zvinhu zvaiitwa neZimbabwe nana Mugabe izvi nenyaya yeudzvanyiriro, asi kana North Korea ichinge yaane ukama hwakanaka neAmerica zvaakuchiitawo kuti kana yakada kuti ipindire nyaya dzemuZimbabwe inenge yaakutanga kutarisawo kuti dzimwe nyika dzairi kuvirirana nadzo dzinoona sei ushamwari hwayo neZimbabwe. Saka ndingati nini, kana tichitaura atoti mainternational relations chiitiko chakanaka nekuti pose pachada kuti North Korea ipinde ichisapota udzvanyiriro vachagarawo pasi neAmerica vonzi izvi zvamaa kuda kuita izvi zvinogona kukanganisawo ushamwari hwedu nekuti isusu zveudzvanyiriro hatidi. Saka ndinoona kuti chiitiko chakanaka pama paukama hweZimbabwe neNorth Korea.